Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishipepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera 8 Gumiguru 2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sarudzo dzekutsvaga nhengo dzeCentral Committee yebato reZANU-PF dzatanga nhasi zvichinzi mune mamwe matunhu dzakanganiswa nemhiri Jonga. Mutungamiri webato reMGC vaDouglas Ngonzora vanopinda musangano wePollard uyo unopindwa nevatungamiri vemapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sarudzo dzekutsvaga nhengo dzeCentral Committee yebato reZANU-PF dzatanga nhasi dzichinzi mune mamwe matunhu kwaitika mhirizhonga yaita kuti sarudzo dzisaenderera mberi. Kune zvatawana zvaitika nhasi kuurungwe North mudunhu reMashonaland and West, tinonzwa kuti kwanga kuchikwikwidzanwa vaRuben Marumahoko navaTerence Mukupe, asi sarudzo dzinodzi dzazosendekwa parutivi mushure memhirizhonga yaitika vaMukupe vachipomerwa mhosva yekutenga mavoting. Zvatawana pataenda pamhepo zvabuda mune mamwe matunhu emuMashonaland and West, zvinoratidza kuti vaMike Chimombe vasarudzwa kuti vange vachimirira chinhoi, vakaindinesi paradza kuMakonde, kuzvimba South vaPhilip Chiyangwa, amai Marian Chombo, kuzvimba North vaZiyambi Ziyambi, vachisarudzwawo kuzvimba West, kuchitiwo kuzvimba East vaFrancis Mukwangwariri. Sarudzo kudunhu reMasvingo dziri kuitwa mangwana mushure mekunge dzaendeswa mberi nekuti mutungamiri weZANU-PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanga vaine musangano nevatsigiri vebato ravo kuchiredzi nhasi wekutenda kukunda kwakaita bato ravo musarudzo dzemabyelection. Central Committee yeZANU-PF ndiyo komiti yepamusorosoro iine zvigaro mazana matatu nezvina. Zvabuda musarudzo idzi mumatunhu ose zvinotarisirwa kuziviswa kumuzinda weZANU-PF kana kuti kucommand center muHarare cheronguva. Zvichakadaro Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa kuburikidza nedande mutande reTwitter kuti sarudzo dzeWard 15 by election kumberengwa dzafamba zvakanaka. Hatina kukwanisa kunzwa kuti sarudzo dzeby election dzanga dzichiitwa kunyanga kuWard 27 dzafambawo sei. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Ngonzora nezuro vanonzi vakapinda mumusangano wePollard uyo unopindwa nevatungamiri vemapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018. Akandeke kutanga kuti vaNgonzora vapinde mumusangano wePollard kunyanga hazvo vasina kukwikwidza musarudzo dza 2018. Asi mutauriri wavo vaLloyd Damba vanoti kupinda kwakaita vaMonzora mumusangano uyu nezuro hakureve kuti vave nhengo yePollard, asi kuti vakanga vakokwa kuti vasvitse gwaro ravo rine zvavanoti vanoda kuti zvitange zvaitwa kuti vazopinda muPollard. Ngatinzwei vaDamba vachitsanangura.
Hongu nezuro vaMonzora vakadaidzwa kana kunopinda meeting, asi vakaita kudaidzwa kunzi vari kuda heri kupinda muPollard kana kuti vasida kupinda muPollard. Iwo vakaita presentation yavo yekuti iwo vaMonzora vakaramba kuti isusu tipinde muPollard yakaita zvayakaita, nekuti mukatira gore rakatera National Council yeMDC yakagara ikadhiliparieta kuti kana tichipinda muPollard tinenge tichipinda yakaamendwa, kana tichiti yakaamendwa semamirira yakaita right now hazviiti kuti ipinde nekuti iri prohibitive, nekuti mukatira kuti mutemo wePollard unotaura kuti inhengo taka kuti za presidential election ya 2018 ndizo chete global of Nampola taka we MDC taka gara pasi tikati no kana vachida kuti tibe mpola nekuti zvano PF nemamwe political parties vari kuti dialogue inofanira kuitwa chete kana tiri mpola nekuti tanga tapropose kuti kuda in all stakeholders dialogue. Saka kuna za kompeta wa kia nguru ni prezenda doki mendoredu rekuti za tuku nota sana kutimitia utipide mpolad inofuna kunge tiji include ama political parties harimu parliament kana ta include ama political parties harimu parliament ja akulo wa kutijo machichi ima civic organization ni maangu ma political parties asina kukondesa kini nga haku bunitwa nikuti itika itadari ma parliamentarians ndi utipide mpolad kwa zinota ura lezo kuti parliament inu reprezenda wanewe Zimbabwe nomeka kuti uri chechi ipi nomeka kuti uri political party ipi saka naizvozvo document ndiro kari president nezuru saka nemamira yakaita tati hatichakwanisa kupinda saka ndozvakabuda musangano wanezuru
saka zvakatambirwa sei nevainge vari musangano uyu
vanga vari musangano munezuru vakabva vati vachatsvaka kuti maproposals ese ataita nekuti vari kutora vachidzokera kumashure zvakasiyana nei mamirira akaita copac tichinyora bumbiro remutemo wezimbabwe copac yakanyorwa neparliament saka parliament iri inclusive nekuti mukataura kuti parliament yakavhotwa nevana vezimbabwe saka matarisiro avakaita nezuro vakasasa vachiti no inenge yakatofanana nepoland saka tichikuenda kunoconsider timbonekonsultana tichazokutaurirai mazuva anotevera kuti tachikudini
chii chikuru chiri kuita kuti munge muchida kupinda mupoland
isu tiri kuda dialogue saka dialogue wezanu pf nemamwe mapolitical parties vari kuti dialogue rinokwanisa chete kuitwa mupoland isu ndobatamirawo takamira kusaidi tikati hatikwanisi kupinda mupoland nekuti hatiri kukodzera nekuda kwebumbi renyu remutemo saka iwo ndo kubva wane proposal yekuti dai madai imimi ndinge maproposal zvamuri kuda kuti muchinge muchida dialogue hatikwanisa kupati chete dialogue tiri mupoland saka ndobakaisawo document yedu yekuti tinofanira kuamenda tichiti munhu wese wezimbabwe anofanira kuita dialogue.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora vaLloyd Damba vari parunhare muHarare neStudio 7.
Aya mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Nyika yeRussia iri kushorwa zvikuru mushure mekupamba kwayo nechisimba nyika yeUkraine. Russia inove nengo yechigarire yeUnited Nations Security Council inonzi yakakanganisa chitsidzo cheUnited Nations chekuchengetedza rugare nekuchengeteka kwenyika. Mutungamiri wenyika vaJoe Biden akataura izvi pamberi pegungano reUnited Nations General Assembly nguva pfupi yapfuura. Russia yakatyora zvinonyadzisa chitsidzo chesangano reUnited Nations Charter. Vakatsinhira vaBiden vachiti hapana chakakosha kupfuura kurambidzwa kuri pachena kwenyika kuti dzipambe nyika dzadzinovakidzana nadzo nechisimba. Muna kukadzi mugore ra2022 nguva pfupi mushure mekutanga kwekupinda kweKremlin kwakazara munyika yeUkraine, bazi reSecurity Council rakavhota richishora zvakaipisisa kupamba kweRussia nyika yeUkraine. Rakakurudzira kuti mauto enyika iyi abviswe muUkraine nechimbi chimbi. Mushure mekuongorora mamiriro anga akaita zvinhu nezviga zvechata, chibvumirano ichi chekuti Russia iburitse mauto ayo chingadai chakatambirwa zvisina pikiso. Zvisinei, kunyangwe panga paine rutsigiro rwenengo dzegungano iri gumi neimwe, chitsidzo ichi chakakundwa zvichitevera vhoti imwe chete yekuti kwete kubva kuRussia. Izvi zvakareva kuti Russia seimwe yenhengo shanu dzechigarire yakawana mukana wekumisa kuburitswa kwemauto ayo. Izvi zvakakanganisa tsika dzepasi rese apo imwe yenhengo yakafuratira zvaidiwa nedzimwe nhengo ichiita zvido zvayo zvisina tsarukano. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield vanoti kubvira gore ra2009 Russia yakakanda mavhoti ekuramba zviri pamutemo kana kuti vito 26. Gumi nemaviri emavhoti aya akatsigirwa nenyika yeChina. Nepo America yakashandisa mavhoti emavito kanokwana kana. Amai Thomas Greenfield vanoti nengo yechigarire inoshandisa mavhoti emavhito kudzivirira zviito zvayo zvechisimba inorasikirwa nehunhu uye inofanirwa kuzvidavirira. Panguva yekutaura kwavo kugeneral assembly vaBiden vakakurudzira kuti patorwe matano ekusimudzira kuvimbika uye kushanda kwesecurity council. Vakati nengo dzeUN Security Council kusanganisira America dzinofanira kugara dzichitsigira nekudzivirira gwaro reUnited Nations Charter uye kurega kushandisa vhoti yevhito kunze kwekunge pasina imwe nzira yekugadzirisa zvinhu. VaBiden vakazivisawo kuti America inotsigira kuwedzerwa kwenhengo dzeSecurity Council munhengo dzayo dzechigarire uye dzisiri dzechigarire. VaBiden vakakurudzira zvakare kuti zvigaro zvechigarire zvipiwe kunyika dziri muAfrica, Latin America neCaribbean. VaBiden vakatsinhira zvakare kuti nguva yanga yasvika yekuti sangano iri rivandudzwe kuitira kuti rikwanise kuenderana nemamiriro akaita zvinhu munyika yanhasi. Vakazivisa kuti America yakazvipira kuita basa iri ravakati rakakosha. Ayo ange ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica amaverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye weStudio 7.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Mhlanganya huye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Rudo Magwanyata vanoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanasikana rinonzi Shamwari yemwanasikana. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungati itsananguro kuti muri kuona sei zviri kuitika pamusoro pevana vari kushaya vachibatsirwa avo vanenge vamitiswa kana kurodzwa vasati vabhazera.
Iyoyo nokuti ndavaramba yakamuka iri mumapepa nawo musi wechipiri. Inyaya inorwadza pani nekuti takanga tine nyaya yemwe chete gore rapera yaana majaya. Pari zvino tinasati pakapepa tanga tiri kutakapera taiona sekunge nyau dzevasikana vanofa vachibatsirwa kana kuti vachibara vari pachechi ichanga iri nyaya yekare tinge tapedza nezvayo mushure menyaya yaana majaya. Asi nhasi tiri kutaura nezvanhu nokuti ndawaramba akarasikirwa neupenyu hwake achibatsirwa nemwana ari pakereke kumasvingo. Inyaya inorwadza, inyaya inokumbura chaizvo. Isu seshamwari mwanasikana bato rinomirira kodzero dzemwanasikana tinongoramba tichingotaura tichingokurudzira vabereki kuti vachengetedze vana vavo. Tinonzwisisa kuti vabereki vane zvinhu zvavagara vachitenda mazviri muchinamato chavo kana mutsika nemagariro avo, asi hazvibatsiri kana mukuita zvinhu izvi vachizorasikirwa nemwana. Inguva inorwadza semubereki, inguva inorwadza nesuwo semapato anoona nezvekodzero dzevanasikana.
Chii chamungakurudzire vabereki pamusoro pezvamuri kuona takatarisa vana vari kushaya vanenge varodzwa kana kumitiswa vasati vabhazira?
Tinokurudzira vabereki vasiyane nenzira dzingava dzechitendero kana dzatsika nemagariro dzinokuvatsisa vana vavo. Tinokurudzira zvekare vemakereki kuti vataure nyaya dzakadai. Pari zvino hatichaziva kuti vangani vasikana vari kubatsirwa pamakereki iwaya. Tinozogonzwa kana pachinge paine anenge arasirwa neupenyu. Ndopatinoona nyaya dzirimo mapepanhau nemunhefenyuro nepamasocial media platforms. Saka naizvozvo munhu wese ane chinzvimbo chaanofanira kutora kuti vana vasarasikirwe neupenyu, kuti vana varambe vakachengetedzeka Basa pinzwe nenjodzi kana kusvika pakurasikirwa neupenyu. Ngatisiyanei nekuita zvinhu zvinokwadzisa vana vedu. Ngatisiyanei nekuramba takanyarara kana mwana achimbunyikidzwa kana mwana achinge apinda munjodzi. Pari zvino hatitozivi kuti mwanasikana uyuyu pamuviri paakanga ainapo akapa wana senyi. Akambunyikidzwa pabonde here kana kuti aive arozwa ari mwana mudiki. Nhau iyi inhau inofanira kuramba ichingotaurwa nezvayo. Irambe ichingotaurika semapata anomirira kodzero dzevanasikana. Ticharamba tichingotaura nezvazvo.
Zvii zvamunokurudzira hurumende uyezve nevematare nemapurisa panyaya dzakadai?
Ticharamba tichingokurudzira kuti hurumende vematare dzimhosva yedu vatore nzvimbo dzavo, mapurisa aite basa ravo rekusunga vanowanikwa nemhosva. Vagari vemunharaunda ngavanotaura kana kumhangara kumapurisa vanhu ava mhondi idzi dzisungwe. Taneta nevanasikana vari kurasikirwa neupenyu vari vadiki. Tinokurudzira kuti nhau idzi dzitaure kumapurisa nguva iripo mwanasikana achengeteke. Sezvinewo kana mwana achinge ainewo pamuviri pake zvakangonakawo kuti vanhu vaende kuzvipatara. Vabereki tinokurudzira muende nemwana kuchipatara anobatsirwa ikoko. Taramba vana vari kuramba vachingoshaika vachirasikirwa neupenyu vari panzvimbo dzekunamata panzvimbo yekuti vange vari muzvipatara vachibatsirwa nanamukoti nanachiremba vanoziya. Ngatishandire pamwe chete semhuri yeZimbabwe tipedze kumbunyikidzwa kwemwanasikana. Tinoreva kuti tikaramba tichingotaura nezvazvo tichingokurudzirana tichishanda tiri pamwe chete senyika hatiwanikwe tiine nyaya dzakadai zvekare.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muenesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington Vicky Rega Rega.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro namufundisi Richard Moyo, chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa. Mufundisi Moyo vanotsanangura nezvamatambudziko avanoti ari kusanganikwa nawo muwanano nemhuri dzekuZimbabwe dziri munyika iyi dzakawanda zviri kusvitsa pakutsemura michato yakawanda. Ngatinzwei vachitsanangura.
Baba kandimirire regai mikwasei nevateveresi studio 7 mutsvasho wedu Jesu Kristu nditaluye amen. Ya, kurambana kwevana veZimbabwe mukati menyika ine South Africa kwakura zvikuru. Zvinonzisa tsitsi, zvinopa shungu, zvinorwadza kuwana unyanya avo vachikupinda muwanano vasiri vatsva kana kuti neavo vagara vari mukati mewanano. Vazhinji vakabva kuZimbabwe vari baba naamai, vazhinji vari kudzoka umwe naumwe oga. Dzimwe nguva umwe achidzoka anomwe mukadzi, umwe achidzoka anomwe murume kana mukadzi wechitatu kana wechipiri, vasingorambana. Nori mukati mekurambana kwenyika ino vana veZimbabwe kavapinda zvikuru, uye futi mukukopa zvizvarwa zvenyika ino pachazvo zvinhu zvisingakoshesi kuroorwa kana kugara nevarume kana kugara nevakadzi, kungochinyanisa varume nevakadzi. Saka vanhu veZimbabwe navo vapindwa tsika dzakafanana idzo, dziri tsika dzakaipa dzaiita kuti vachangowanana varambane. Uye futizve zvatinoziva kuti kare kwaiva nokudzidziswa kukuru kukara machinga aroorwa, zvinonzi murume chiikwa, zvinonzi mukadzi chii. Manje mazuva ano hakusina, asi tinoziva vanhu vatinogona nako kumakereke.
Chii chikuru chamungati chimwe chezvinhu zviri kukonzera matambudziko muwanano?
Nhau yokunwa doro kwemadzimai mukati meuno South Africa vana veZimbabwe zvanyanyisa madzimai mazhinji ari kudhakwa zvakanyanya, zvinopfuuridza mwero, zvinopfuuridza varume. Zvinotangira vachiita mapati emabirthdays akasiyana siyana nemutanga mumwahwa hwaumomo, vopeisira vakunyengererwa nemafriends vachidhakwa, zvokupeisira kukanganwa mhuri kana kusaziva kuti imba chii, zvopeisira vakuenda mabhawa vachipinda mabhawa. Zvatinoziva mukati menyika ine South Africa vakadzi vemuno vanomwahwahwa zvakanyanyisa kutodarika varume vacho. Taakuona nevakadzi vekumusha kwedu vekuZimbabwe vaakunwahwa vapinda mumabhawa, kunwa vana bhurongi zvakangosiyana siyana zvanongo zvinokubhima fodya vamwe. Idzi zvichitangira mumapati, zvichitangira munoitwa birthday, zvichitanga kuchinza zvidhakisi zvakupeisa kuti madzimai ako kuti kana varume vachinge vakuvatsura havachabvumi kutsiurwa. Uye futi kana tichati nhavi varume, varume idambudziko hombe, nokuti varume kana vachingowamwahwahwa vamwe varume vachakwanisa kuchengeta madzimai kana kubhadharira rendi kana vana zvikoro nezvimwe zvakawanda wanda nekuda kwehwahwa. Saka vamwe matambudziko.
Munenge muri kuti imi dambudziko iri riri kumadzimai ari kunwa doro chete, ko vanhurume vari kunwawo doro?
Baba dambudziko rekunwa hwawa kwevarume idambudziko guru kwazvo. Varume vazhinji vari kunwa hwawa zvinosvika pakusiririsa zvinoita sekuti vakaroora doro. Vanoda doro kudarika madzimai avo senge mwedzi wapera vamafora pavhiki. Anondonwa mari yose kubhawa asiya mumba kusina kana chikafu. Siya madzimai ane nzara kana nemari yerengi kana kutengera vana mapambasi chaiwo. Anopedza mari yose anoita munhu kwaye kana mari isinge yapera. Rimwe rimwe dambudziko iroro riri kukonzera dzimba zhinji madzimai apeisira achizobuda kana kuzotiza futi varume nyeye kunwa hwawa kuita varume. Saka zvinhu zvakaipa zvikuru sfoti varume vafa kuti vadzidze vanwa hwawa vaonwe vachiziva kuti vane mhuri nokuti kumwe kunwa hakusazi kunokanaka kaita kuti madzimai apeisira apanduke akuzodoo kutsvaga neimwe nzira yekurarama nayo.
Chii chikuru chamungati chimwe chezvinhu zviri kukonzera matambudziko muwanano kunze kwedoro?
Nhawi dzakati wande dai zvaigoneka paiwanika zvimwe nguva tichimbodzisana nezvenhau yemari pakati pevarume nevakadzi nokuti mari zveshuwa yaputsa misha. Mari kana varume vakashanda vamwe vapa vakadzi mari, vakadzi kana vachinge vakushanda yavo mari vanenge vakutiwo waindi nyima yako umwe namwe aita zvinhu zvake. Tinoona dzimba dzakawanda vanhu vachiti pakubhadhira rendo vanoita hafu hafu, pakubhadhira chikafu hafu hafu. Zviri zvinhu zvakakangarisa dzimba dzakawanda izvozvo zvinopesa kana dzimwe nguva mukadzi asashanda anenge akukwereteswa achinzozopachibhadhira chikwereti. Kuvakuti magariro akadaro anoita zvazvo zimbabwe mukati memirenje zvinhu zvisina kunaka zvinoda kuti dai zvaigona timbotsana nezvazvo nepakufamba kwemazuva futi.
Saka imi muri kuzogadzirisa sei matambudziko aya mufundisi moyo?
Tine basa guru baba kandimiri rokuyananisa rokuvakurudza varume nemadzimai vanenge vapinda panyaya yakafane iyi iye futi panyaya yekudhakwa kwemadzimai rava dambudziko rori kana mudzimai kana achinga atopinda zvedoro haasadzoreki. Murumewo varume vakukurudza kudzorereka. Saka tinotora nguva zhinji pakuyananisa varume nevakadzi nokuti kuyananisa ndiyo kii inoita kuti umwe namwe ataure dambudziko rake tivadagadzirisana. Asi iri nhau inoda nyasha dzaJehovha Mwari nokuti vana vezimbabwe vasiya tsika dzavo neunhu hwavo pane vazivafanire zvekuti tinozama nepatinogona napo kuvayananisa. Asi zvinoda nyasha dzaJehovha Mwari vamwe vanosvika pakurovana, kukuvadzana kana kubaya nemapanga nokupisa nemvura madzimai akubatira varume mapanga nokuvapisa zvoita kuti vamwe varume vakawanda dzimwe nguva vataure vanopeisira vakubatwa nedhiti kana dhipresheni kusvika kufa iri nhaya yekuti vanenge vachishungurudzika nezvinoitwa mukati medzimba dzavo.
Manga makateerera kuchizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa mufundisi Richard Moyo muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Mutungamiri weCEO Africa Roundtable vaKipson Gundani vakapeta musangano wavo muAmerica nezuro vachiti vakakwanisa kuwana makambani ekudyidzana navo asi vachiti vakatarisana nedambudziko rekuti imwe kambani huru muWashington DC iri kutoshanda muZimbabwe yakatomira kudyara mari yayo munyika pamusoro pezvirango zvinonzi zvakatemerwa dzimwe nhengo dzehurumende. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelous Mhlanganya weStudio 7.
Program zvedu achifambira kuAmerica generally afamba zvakanaka. Tasaina memorandum of understanding nemaorganizations maviri ari key. Imwe yacho inonzi Anchor International Investment iri based muNew York ichange ichifanda a number of projects nokuti partake for assistance on a number of projects in partnership nemaAmerican business people. Takasaina futi agreement ne Global Trade and Finance muWashington DC ichatipa funding as well as bringing my delegations for exchange to Zimbabwe.
Kunyaya yezvirango zvakatemerwa dzimwe nhengo dzehurumende yanga isiri kutaurika here pamisangano yenyu iyi?
Taendazve GFC US Development Finance Corporation takaita musangano wakanaka nawo. Vane maprojects already ari kurana muZimbabwe but for the last 2 years vanga vasiri kufanda maprojects emuZimbabwe for the obvious reasons that we know which are the sanctions. So generally tafamba zvakanaka and we are happy sedelegation yanga ichitsvaga mukana yemabhizinisi muno muAmerica. Apart from GFC, mwe kwese kwataenda nyaya yemasanctions ainobva yambobuda
Imi seve mabhizimisi munoti chii nenyaya iyi yezvirango zvakawanikwa zvichibuda pane zvimwe zvirongwa zvamanga muinazvo muno muAmerica.
Isusu sesi Africa round table tinofunga kuti masanctions aya haasi kuseva any purpose. Muchizvitarisa tanga tine vana muzvina business 23 idemonstration yekuti Zimbabwe is ready to do business with America, but my sanctions clearly inge stumbling block when you come to GFC, which is the organization in the key when it comes to accessing American finance, when it comes to partnering my Americans with teaching my business in Zimbabwe.
Vanga vari mutungamiri wesangano re-CEO Africa Roundtable vaKipson Gundani vachitaura naMavlas Musanganya weStudio 7. Munhau dzemitambo. Manyukunyuku mumakundano ekasolaga Premier Soccer League abva mukurwira mukombe kuenda kuzvikwata zviri kurwira kurarama apo makwikwi aya apinda muvhiki remakumi matatu. Mike Okariati anotipa nyaya iyi.
Makundano aya nhasi apinda munharaunda yemakumi matatu paine zvikwata zvisere zviri kurwira upenyu hwazvo mugungano renhabvu yepamusorosoro iyi. Zvikwata zvine mapoint makumi matatu nemashanu zvidzika kusanganisira Yada, Cranbourne Bullets, Capes United, ZPC Kariba, Tenants, Harare City, Blair City, ne Wawa. Zviri kudzvinyirirana kubva pazvikwata zvina zvinofanira kubuda kuenda kudivision 1. Nhasi Harare City yaita mangange 0-0 neNgezi Platinum Stars. Musi uyo ZPC Kariba yazvambura Manika Diamonds 3-0. Blue City yarovawo Blue Chiefs 1-0. Mangage aita Harare City neNgezi ari kureva kuti Capes United haifariri kudonhedza mapoints pamutambo wayo neCranbourne Bullets mangwana, nekuti kuita izvi kune njodzi huru. Mongorori wemutambo wenhabvu Admire Muyemeke anoti zvingarwadze vakawanda makepekepe akakundikana mhondo yavatarisana nayo iyi.
I feel it will be a very, very sad chapter in Zimbabwean football fraternity kuti Capes United ionekwe ichidzika pasi kunotamba bhora redivision 1. Since Capes yanga iri imwe yetimu dzepamusoro apart from Dynamos, Highlanders neFC Platinum yakazoyiwa mukore unowu.
Asi mukuru wechikwata ichi vaFaraijere nemurairidzi wavo Lloyd Tembwe vanoti vatsigiri vavo havafaniri kutya nekuti vari kuita zvese zvavanokwanisa kuti makwepekepe ibve pairi apa. Tenat iyo yatambawo nhasi yarohwa 2-0 neBlack Rhinos. Green Fuel, Simba Bora, Sesham neHwange dzakatomirira kutora zvinzvimbo zvemupremier Soccer League kana zvikwata zvakaita seCapes United zvakundikana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Sarudzo dzekutsvaga nhengo dzeCentral Committee yebato reZANU-PF dzatanga mune mamwe matunhu dzichinzi dzakanganiswa nemhirizhonga. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora vanopinda mumusangano wePollard uyo unopindwa nevatungamiri vemapata akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018. Manyukunyuku makundano ekasolaga Premier Soccer League abva mukurwira mukombe kuenda kuzvikwata zviri kurwira kurarama apo makwikwi aya apinda muvhiki remakumi matatu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekana nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Gaino Saidi.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela uselo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Sivonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 8 Mfumfu 2022 ngugaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lezombusazwe eMthwakazi Republic Party lithi selibhalele uMongameli Emmerson Mnangagwa incwadi libalisa imfuno zalo ePetition. Izizalwane zeZimbabwe eziningi zikhala ngokuthi zibhekane lodubo lwendlala emaphandleni kanye lemadolobheni. Kuthi lezifuyo lazo seziqalisile ukucuba ngokuswela amadlelo. Kwezemidlalo sikhangela impumelo yemidlalo yenguqu edlalwe namhlanje kanye lokuthi iwaphi amaqembu adlala kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulo umsakazo. Ifandla lezombusazwe eMthakazi Republic Party lithi selibhalele uMongameli Emmerson Mnangagwa incwadi ebalisa imfuno zalo ePetition. Isicelo lesi esilesihloko esithi Petition on Acts of Terror Against My Party and Myself ibhalwe ngumkhokheli waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo eyiqondisela kuziphatha amandla zikahulumende umanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa oweSADC kanye labo hulumende beleBhilithane lowelemelika. Incwadi le ipha imbali ejulileyo mayelana lesiphatho sikaMnangagwa kubandla le-MRP le-MPR lokhe lasungulwayo kanye lezikhalazo zebandlaleli. Izikhalazo ezikulipetishini zibalisa ukukhululwa entolongweni kwamalunga ebandla e-MRP abathi abotshwa agwetshwa engelacala ahlukunyezwa lokwethuselwa kwamalunga ebandla leli ngaye uMnangagwa ukubuyiselwa eKami prison kwalawo malunga asuswa khona esiwa eChikurubi maximum prison ukuyabhikela khona le lokunye. Sizweni uMnumzana Mqondisi Moyo esilandisela ngepetition yabo le.
Singabhala le incwadi eyipetition siya kuye uMnangagwa lengadla zonke ezakhe kuhulumende ezilokwenza le security sector yakhe.
Amazwe owathumele lezi ncwadi agoqela aphi?
Incwadi le ngibhale futhi njalo ngayikhopha to UK Parliament, to SADC, to AU, to African Court, to British Embassy, lakwezinye inhlanganiso esicabangela ukuthi zingaba lusizo kithi ukuthi sibabonise ukuthi umbulalo ngu-Emmerson Mnangagwa usephinda futhi amaqhinga asebenzisa ngomnyaka ka-1980 lapho babedlungiselela ukuthi bathumele umbhuqazwe kwelemandebeleni. Usephinda futhi ukuthi asebenzise amaqhinga akhe akudala ukuthetha iMthwakazi Republic Party ilezikhali. Kanti ngakwelinye icele okusenze sabhalela amazwe lawa oBritain, sabhalela oSADC labo-AU, sinanzelela ukuthi kungaba lesiga esenzakala eHarare sibonile kubo-Member of Parliament waseChitungwiza uJob Sikhala losi thole laye engumember of parliament we-TCC le 13 members e-TCC ezabotshwa enyatsime khona leMashonaland. Sibone i-UK ihlaba umkhosi e-parliament yase-UK besola ngokubotshwa kukaJob Sikhala losithole labanye babo. Sabona lezinye inhlanganiso ezigoqela ezamazwe omhlaba lawo zikusola lo. Kodwa kuyasidanisa ukuthi konke okwenzakala kwelikaMthwakazi, i-UK, o-United States of America lezinye inhlangano kazizwakali zikukhonde malokhu. Kubuye kusibisele futhi emuva khona ngale ngomnyaka ka-1982-87 bethumela umbhucazwe ukuthi iBritain lamazwe anjengabo-America lezinye inhlanganiso zomhlaba zathula zakhangela eceleni. Okusibonisayo mhlophe ukuthi konke lokhu bakwenza benanzelela ukuthi iBritain yaphatheka kakhulu endabeni yegugurawundi ngoba yiyo eyabhadalela ama-106 North Korean instructors ayezabuya ezoqeqesha amabutho e-50 Brigade ayezobulala amandebele angu-5000 30,000 atwena kwele nyanga kona le Mtare. I Britain ya 70, I 70 na le North Korea, I 70 na le government ya Zimbabwe ya ZANPF, I 70 na la mazo anje ngabo Tanzania kusapete u Julius Nyerere.
Kungani utumezele abangaphandle kwele Zimbabwe ubathumezela lincwadi ucela uncedo.
Kungakho ke sikhethe ukubhala lezi ncwadi ukuthi babekwazi umhlaba ubekwazi ngoba silibandla elilwela inkululeko yamaNdebele, silibandla elilwela ukuphuma kwele Zimbabwe sizimele sisodwa ngalokhu ngesilungu okuthiwa yi-self-determination. Ngalawo mazwi ke ngiyabonga abalaleli ukuthi siyimthwakazi Republic Party, akulandaba bayasihlukumeza, bayasibopha, bayasibulala, sizoqhubeka silwela inkululeko yethu. Njalo ukumtshela lokhu umnankagwa ngalolu gwalo akusho ukuthi siyamesaba, kodwa sitshengisela ukuthi amachinga akhe onke abolileyo awasebenzise ngama-early 80s ewasebenzisela izaphu lakathesi lathi siwabhekile, njalo sithi ngalesi sikhathi ngasoze asebenze.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumongameli webandla lezombusazwe leMthwakazi Republic Party exoxa leStudio 7 ngocingo elingezansi yemaNdebeleni. iStudio 7 ibuye yaxoxa lomnumzana Believe Gawule, elinye lamalunga ebandla leZANU-PF njalo ongumcubunguli wezombusazwe, esipha owakhe umbono mayelana lalolu daba.
Lapha sokela ngiyibona incwadi leyi yabantu be-MRP le ka-president wakhona uMqondisi Moyo ukuthi njalo ikhotshelwe ifikiswe la kuze indawo kwabanye abatshiyeneyo kuhulumende lakuba le mahhofisi amele amazwe angaphandle. Engikuthanda ukuthi ngikutsho ukuthi lapha okukhona ukhala ngokuthi bona bayahlukuluzwa, bayahlukuluzwa nguhulumende. Kodwa asiqalisele lapho ukuthi kanti ilizwe leZimbabwe lona lilizwe phela elilemthetho yalo, ilizwe elilomthetho. IZimbabwe ayisilo lizwe elingalamthetho, njalo iZimbabwe ayimelanga iyekethise ukuba lomthetho eyiyo evikela ilizwe ukuze abantu baphile kuhle phakathi kwelizwe. Ungananzelela ukuthi abantu laba sokela bahlasela inkamba yamapholisa base bebotshwa, okuyikho ukuthi ungakhangela ukuthi akula ukuthi abantu during broad daylight ba-attacke inkamba yamapholisa bese beyekelwa nje. Umthetho kube kuthiwa umthetho sokumele ufinyelele kibo abantu laba babotshwa nje. Ngokunjalo indlela kuphe ukubhalela umongameli indaba eziyizo eziyenziwe ngama-court ngezinye indlela sesitsho ukuthi yena uthi umongameli kangenele entweni zama-court. Ama-court lawo azimele wodwa laphana, asebenza ezimele wodwa ukwenzela ukuthi angatshelwa okukwenzwa ngezinye ingatsha zikahulumende. Ngezinye indlela ama-court into abangayenza be-MRP ukuthi ba-aphile kuma-court aphezulu, kunye le-Supreme Court kumbe baye e-Supreme Court kumbe baya ku-Constitutional Court, ngoba isisekelo sombuso ilizwe lesele-Constitutional Court. Unqabule enye indlela apho babona kona bangabanjwanga kudla ngokusemthethweni ngokomthetho, kabayi phezulu ema-court aphezulu.
Umnumzana Believe Gawule, umcubunguli wezombusazwe njalo engomunye wamalunga ebandla leZANU-PF, exoxa leStudio 7 ngocingo ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela mshweshwe, lamlela nampala fobendula.
Izizalwane zeZimbabwe eziningi zikhala ngokuthi zibhekane lodubo lwendlala emaphandleni lemadolobheni, kuthi lezifuyo lazo seziqalile ukucuba ngokusela amadlelo. Abaningi sebehlala insuku ezimbalwa bengela okuya ethunjini. Lokhu kulandela ukungani kwezulu kuhle ngomnyaka wokulima owedluleyo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zeMatobo ezansi emaNdebeleni ngezinye zezakhamizi zemaphandleni ezikhala ezimathonsi ngoba iningi lemizi selilakho ukuhlala amalanga athile bengenelisi ukuthola okuya ngaphansi kwamakhala. Ukhansila kaward 13 eKhezi esiqintini semaqhina uMnumzana Vincent Ndlovu uthi babhekane lendlala enkulu.
Ainda ali mkulu mama. Mkulu kakulu inda. Iyo kate vele sisiwe sisiwa isevu zichitweni. Ya isi ngani situle soso ulo wunzi mkulu. Kukulu mende katika kakwa nisikuwa la maa krenza kakwa kuneka bantu. They are promising a walk job.
Isakhamuzi seMaqhina Village, umnumzana Freedom Moyo, uthi isomiso siyabusa emakhaya amaningi.
Hayi, mhlupho sibhekane nazo nje esigabeni yindlala kuphela ebantwini. Njengoba lalisinceda ngemali lisinceda langenkukhu uyabona zafa indlala manje.
Unkosikazi sikhangele Mlalazi uthi indlala ihlasele loba beledamu emaqhina.
Saba sibhekane lokuthi kunje womile esigabeni saba sikhala ukuthi ama project singavulela ama project nje singabantu bangomama amanye ama project amayo angasebenziyo saba sifisa ukubona singancediswa ngawo sikwanisa ukubona singalima singafuna ukulima ngoba sikhala ende ngi project lapha ngedamu ile zihlahla but abiyelele fence kodwa ayila bakhangeleli bayo.
Esinye isakhamuzi sekhezi umnumzana Enesi Hlongwane uthi indlala iyahlaba emakhaya.
Iyahlaba mama isisilimazile. Ye, angazi singancediswa njani ngoba ukudla yikho esingalakho khona lapha egumeni. Yebo mama.
Umnumzana Dumisani Masuku isakhamuzi semaphisa uthi ukudla kuyadula ezitolo akuthengeki.
Hayi indlala is too much phakathina kwabantu. Akula ngenye indlela kula way out because lezi mali ungazithi yezitolo into ziyadula ziphezulu. So sithi kuncedo kathesi so ukuthi aluba singaphiwa loma yiphi abantu silandelela.
Esinye isakhamuzi seMatobo umnumzana Gibson Zulu uchaze ukuba iningi seliphila ngamanzi.
Hayi indlala mama ya lapha mangose ziko. Kunzima kakhulu besikhangele sithi sikhangele uhulumeni ukuthi mhlawumbe angasincedisa sekukubi imuli vele eziningi zilala zingadlanga sesiphila ngamanzi.
Umphathintambo wentuthuko yezabelo i-public service labor and social welfare umnumzana July Moyo uthi isomiso sikhona ezweni njalo uhulumende uzanceda iziqinti ezingamachumi amahlanu lambili kuthi inhlanganiso ezizimeleyo zizanceda iziqinti eziyisifica minwe mibili.
38% of our population is now in need of food and we normally, even in the best of years, there are some pockets of Zimbabwe where we have to give people food. And this year it has gone up a little bit from 27% the previous year to 38%. And we do vulnerability assessment, which is a cooperation between government and cooperating partners, including USAID, since I'm talking to Voice of America, and we arrive at scientific figures of what needs to be done. There is a geographic assessment of areas which are more in need than others.
Emizameni yokumelana lendlala uhulumende ubeke imali engamabhiliyoni ayisifica munemunye yamadola akuleli ekutholiseni iziqinti ezidlula amachumi amahlanu 52 uncedo lokudla phakathi kweziqinti eziphose zibe zinkulungwane ezimbili 1958 kulandela ucwaningo lokusiza uZulu ngokudla olwenziwa nguhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo. Lonyaka uhulumende ubike ukuba uzabhadalela indleko yokuthenga ukudla ezigabeni ezaba lesivuno esihle ukuze atholise okungela nhlawulo abazakwabela ukudla abaseziqintini ezihlaselwe yindlala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemaphisa ngingu Anastasia Ndlovu.
Anastasia Ndlovu lapha besethulela udaba ngendlala etholakalayo kulezi nsuku eMathebeleland. Okwakhathesi sikhangeleke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. abantu abathoba munwe munye engozini yokuduvuka okwenzakala emzini ongenyakatho ngokuya ngempumalanga yelizwe kwele island namhla ekuseni kufika amapolisa alelo lizwe. Kulimele abantu abathoba minwe mibili kulesi sehlakalo abahle bagijinyiselwa esibhedlela. Amakhulu lamakhulu abantu kwele Philippines bebegcwele emgwaqweni betshengisela njalo besola umbuso kamongameli Ferdinand Marcos Jr. Namhla bekunanzwa insuku ezilikhulu uMarcos angena embusweni abantu besithi akala lutho asethe walwenza ukuthuthukisa umnotho walelo lizwe. Abantu laba bebethwele amagwaliba abelotshwe amazwi okusola uMarcos besithi kabone ukukwenza ngoba abantu bayadubeka. Okwamanje wothi sibhedele kusithandekile Mhlanga esethulela udaba oluphathelane lokwenziwa ngabesifazana kwezentuthuko.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Thembeni Moyo ophila ngokudobha impahla esezilahliwe abesezithengisa njalo ekwinhlanganiso ebona ngalo msebenzi e-West Pickers kobulawayo. Usichasisela ngengxaki abesifazana ababhekana lazo kulo msebenzi.
Yebo, bukhona ubunzima esihlangana labo emsebenzini ikakhulu kobomama ngoba laphana kuhlangene abafana abasebancane obaba nabomama. Ngoko ubaba masisebenza kakhulu masisebenzela endaweni lana okuthiwa yi-LSB eziningi e-Richmond ngale kuba le violent ebakhona. Bakhona abafana bakwenza ukuthi bayathathela umama. Kuningi nje ukulimala okuthize ikakhulu kobomama ngoba uzabe kufuqa, uzabe kuthathela, uzabe ekuthethisa. Then sebese sithi ngapha ezindlini emalokishini yifesi ama-challenges kakhulu kulaba abasebenza ku-city council. Labanye abantu babe beqhashiwe kodwa labo bengathola lapho kulezibi khona basebezifuna. So bazebe kutshela ukuthi wena ungathathi. Kuso siba nokuphikisana ukuthi wena angithi uqhatshiwe mina angiqhatshangwa nami ngizama ukusizana imuli. So kuba lokungazwisisani ukuthi bagcina labo besiba violently ukukuthathela bengakuthola bayakuthathela. So kwakathesi sebesisingani sesivikelekile through i-program esayifakelwa ngobaba uMaphosa e-West Pickers ngoba even ile uniform yami lawe uyabe egqoke okwakhe kwe-City Council bagcina bebona ukuthi hayi laba ngabantu esincedisana labo.
Uyenelisa yini ukuthi ubhadalele indleko zomdeni nemali oyitholayo kulo msebenzi?
Hayi, ama-prizes angikhona mancane. Ikakhulu ithina e-Blaway lapha sile company A1 ethengayo u-track. That company ama-deductions akhe asuka ebe maningi kakhulu uze ngoba uzatshelwa ngama-company papers lani o-taxi at the end abo igcine sebekuthengela nge-30 cents that which is ingalala ade i-£220. So i-£220 package ayi kugcine zisiba yimali engayinelisi ukuthi nawe ubhadale ama-renters ufundise abantwana wenze ngoba imali ana futhi iyabe ngengekho in-form of i-cash iyabe ikuswayipe. Izahlala ebhenki uzithule ngemva kwenyanga ngemva kwe-3 weeks and iyabe isiwile and iyabe isekhadini ukuze uyethola i-cash. Ama-renters ibhadala nge-cash abantwana kwabe kufunakala i-cash. Uthenge ukudla layo nge-swipe iyabe ingavumi iyabe ifuna i-cash. Nokuthi kumele ngilungisisa amaphepha awe-tax ngiyadobha mina izifo sokumele ngitshele ngokuthi kumele ngi-tax for i-government ile yenzuzo layo ekumele iyithole khona lapho. Eyi, kusuka kungikhulele ngoba izafuna i-tax i-government kodwa ayikaze i-consider emsebenzini esiwenzayo. Nethemba i-West Pickers uku-recycle ngeyinye umnotho ongasivusela elizwe lethu ukuthi liyenelise layo ukuvuka lakhe i-gold mine. Kodwa kabakaze beke bekhangelisise ngoba singakhangela yena u-tracker esimthengiselayo amagabhethu ama-recyclable things that ule profitable enkulu ngoba amagabha lana uyawa-recycle to make other things ezisebenzayo futhi again ikakhulu njengama ama water pipes akuplamba izindlu asuka kufuna umkomarapa nalawa esazakayo ama buckets chase imigano lokunye okungamaphathi okungena endle izinto njengabo TV stoves kusuka again kuzinto esizirecyclayo sela uzagcina la sekutshela ukuthi mina ngiyezisebenzi ngichathile imachinery to repair imachinery iyadula lokhu nalokhu so ngwendlela ukuthi uyabe ungelalwazi olune ugcina uzuvuma ukuthi umnike ngephezene leyo engacaciwe ugcina wena uzuhaya the transport ibuze ikuhambisele i-staff sakho ekhampanini those guys abemoto esibahele bafuna i-cash wena ngale uyabe usulindele i-swipe inkinga esihlangana layo kumabhenki i-government eyasiyehlisela wona onjengabo-women's bank o-empower bank basuke befune izibambiso ezinkulu ezisikhulelayo ngoba mina lapha engikhona ngiyabe ngirenta umashinari uyabe unida 1,000 to 1.5 US ukuze uzofika eZimbabwe ngiyabe ngiyithethe ngaphi that is such amount ngoba mina ngizabe ngiphiwe i-£220 in swipe ngoba kathesi kunje i-EMA ingafika ingantula ngibuthelele endlini ngiyabotshwa iyangitshela ukuthi i-EMA iyangitshela ukuthi awulayo imvume ukuthi ubuthelele khona la
leyo-ke kwingxoxolo nkosazana Thembeni Moyo esixoxe laye ekobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni uhlelo lwabesifazane lilami esithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Sibonga usithandekile Mhlanga ngokusipha uhlelo lwabesifazane abasebenza nzima ukuzithuthukisa. Kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba asizeni ukuthi uChris Gande usiphatheleni kuliviki.
Linga lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngo Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Felix Nhlanhla yamangwendi weni induna yasentaba zenduna umbuzo wami wokuqala ngasitela ukuthi usunjani kwezempilo lapho siyakhumbula ukuthi wahamba eNgilandi ungezwa kuhle indaba yamehlo usunjani kodwa kathesi
hayi ngendaba yamehlo hayi sowuhanjiwe sengiphilile madoda sengiqinile fena apho isibhedlela asikanikezi complete discharge kodwa as far as stability and health wise hayi kukhona really I'm not fit and strong. I was at the review just on this Friday gone. So kungathi kuyaqinaqina. But I've been looking at them ukuthi baninikeze nje just that official discharge.
Manje ukhangelele ukuthi ungaphenduka yini eZimbabwe khona okungani akumanga kuhle njalo kwakungani bakuthwalisa nzima abakahulumende lamacala esabona bekwetheswa wona ungasela ukuthi ukhangelele na ubuyela eZimbabwe
akula question mark at all iZimbabwe likhaya lami intaba zinduna likhaya lami nxa kulempi mele ngihlasele impi yakhona ngisentaba zinduna ukuhamba emazweni landali akukho kithi lokho ayikho induna engenze into enjalo no mina ngiyabuya eZimbabwe bazanginikeza discharge kube njani njani laba bafisa ukuthi basethrisa amacala lan ngokwabo siza kukhangela ngesikhathi sakhona
nxa ukhangela wena ezombusazwe ungathi zihamba njani kukhona yini okumele kulungiswe ikakhulu sesikhangela ukubana ukhetho oluzayo soluseduze
kunenge okufanele ukuthi ngabe mhlawumbe kuyalungiswa njengoba sesikhangela ukhetho lolo olubuyayo ngingaqala phezulu lapho baba ngithi hayi number 1 umahlaba ezulu mela hlangane ukuthi sibe lama parties amanengi kwelakithi angathi amakhanda ayachisa angathi thina sizazi ukuthi singobani angathi asikwazi ukuthi sifisane into engene phakathi kwethu angathi umuntu waphosa isichitha phakathi kwethu. Yiko ke inqala phezulu ngokuthi ama political parties kakhulu kwelakithi mele ahlangane, mele kube le forum esinxusa bonke nje abakhokheli baba parties atshiyene kwelakithi. Sithi gwaqa bahlangane sikhulume ngelizwi elilodwa elilodwa, then sesingathi sesilunga nje kancane, kodwa lakho sibamba lelo siyakwazi ukuthi silesizwe sakithi esingale ezansi la somele sihlangane khona lezansi sikhulume ngelizwi elilodwa, kodwa kakhulu nyabe ngikhusela abasekhaya ukuthi bakhumbuze abangale ezansi eGoli ukuthi baregister kuma right to vote, baregister laphana lakho bavota khona phana, totally independent of uzek, totally independent of uhulumende wakithi. Akudingi ukuthi sicele imvumo kumuntu ngalelo, kodwa ukwenza khonokho ukuthi baregister imkhonto ethize sabe sihlomile.
Lo-ke bekungumnumzana Felix Nhlanhla yamangwe Ndiweni, induna yasentaba zinduna, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngoChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo kuhlelo lunye, lilale.
Sibonga uChris Gande lapha ngohlelo lwakhe liphuma lendaba litshone lendaba. Kwezemidlalo sikhangela impumela yemidlalo yenguqu edlalwe namhlanje kanye lokuthi iwaphi amaqembu akhangelelwe ukudlala kusasa.
Sokumele abambe aqinye amaqembu omdlalo wenguqu adlalela isigaba sesizulu iFikasola ka Premier Soccer League. Umncintiswano ususuke phezulu ngale kwendlalane yemiklomelo ususiya kulawo asemsileni aselwela ukuthi aqhubeke ekulesi sigaba. Amaqembu ale miklomelo ephansi kwamashumi amathathu lanhlanu athi iyada, Cranbourne Bullets, KFC United, ZPC Kariba, Tenex, Harare City, Bulawayo City, Lewawa, yiwo aselwisa ukuthi engaphunyulwa isesiya esigabeni sika Division 1 umnyaka ozayo. Iwawa yiyo esemsileni ile mihlomelo engamashumi amabili kuphela. Emidlalweni edlalwe namhlanje, iHarare City ibe nguthikelo bhanga 1-1 leNkezi. IZPC Kariba yatshaya iManica Diamonds 3-0. Kwathi iBulawayo City yanqoba iBulawayo Chiefs 1-0. Amaqembu akuDivision 1 athi ele Green Fuel, Simba Bora, Shesham Lewange asemelele ukungena esigabeni saphezulu esePSL ukuthatha izikhundla zalawo ayabe esehluleke ukuthola imihlomelo eneleyo yokuthi aqhubeke ekulesi sigaba. Eyakusasa yona imidlalo imi kanje. I-Chicken Inn inikelana le-Highlanders e-Barberfield. I-Triangle idlala le-Yada e-Kipo.
Sibonga u-PJ ngokusipha indaba zenguqu ezenzakala kuliviki. Kundaba ezisanda kungena namhla ibandla le-ZANU-PF belisenza ukhetho lokukhetha amalunga amatsha e-Central Committee. Umphathi ntambo wezemali uMthuli Ncube ukhethwe okwakuqala kulokho kwangena kubandla lezanu PF, njalo lo mnumzana Chinga Dube lo Judith Ncube umphathi ntambo wedolobho lakoBulawayo. Abanye abanqobileyo nguCharles Chiponda, Eliphas Mashaba, Constance Ndlovu, Mabutho Moyo, Godfrey Magumba, Joseph Chuma, Obert Msindo lo Alderman David Ndlovu. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu. Oliver Lelisayo yimi uGaino Gumede Saidi.